a poem deputy from the CID department here, Law and Order, Maxinano, na five, the Bawatora Mata, achithi, it's in relation with the tweet that she had posted. Vakaila kupama charges up until close to around three. Vakazoti, it was undermining or insulting the office of the president.
Iko zvine zvari.
Ipapo ndobva vati central.
Oh, vakabva vatomufigira.
That seems we hatina tatsiro yekuti achareleaseka nhasi. But my lawyers edu anaye ende vangu achiti vari kuda kuti aende pamberi pematare mangwana.
Mhosva dzaari kupomerwa dzakamira sei?
Information yimwe yazouya after vapa yekuti undermining the office of the president. Vazoti conspiring to overthrow a constitutionally elected government. Vachitanzi like akaseta up Magamba Network, Open Pali, ne Twitter account ya Mati Gare, wacho waka Twitter at the original charge of fame.
Iyi mhosva yazodouya mahamushure?
Yatozouya tatombobudisa shoko rekuti macharges apiwe kubva vazotipa mhosva nyowani.